Motambi anga asara akamirira Zimbabwe makundano aya ndiye Scott Vincent Webo uyo apedza mitambo yake nhasi ari pachinhano chegumi nenhanhatu nemakwenzi mazana maviri nemakumi manomwe nematatu 273 mapoinzi mana chete pasi paciti panwe kutaipei uyo atambidzwa menduru yebronze. Vanotevera mutambo uyu vanoti Vincent angadai ari pavatambi vatatu vabuda nemenduru nhasi dai asina kutatarika musi wekutanga kwemakundano aya. Zanda Shofele wekuamerica ndiye atora menduru yegoridhe apedza ari pa18 under achiverwa narori Sabatin wekuslovakia uyo atora menduru yesirivha ari pa17 under. Mutambi wegorofu vawellington chando vanoti kunyange asina kuuya nemenduru Vincent adadisa nyika nematambiro aita.
Zvadadisa zvaita Scott kuti apinda mumafinals, zvaita izvozvo izvi adadisa.
Vanoongorora nyaya dzemitambo vabrian manyati vanoti ino haisisiri nguva yokutarisa kuti auya nemenduru here kana kuti kwete, asi zvaaitira nyika.
Ngatiregezei kungotarisa chete kuti azokundikana, ngatikurudzirwe chose nezvaaita.
Vincent anga ari pavatambi vashanu vakatumirwa nezimbabwe kuma2020 olympic games avo vari kudzoka vasina chavakabata. Vamwe vacho ndedonato katai napeter wedzao vekutuhwina, peter pasel gupin werowing, nangoni makusha wekumhanya nzendo pfupi. Zimbabwe yakapedzisira kupemberera menduru muna 2008 kuBeijing apo Kirsty Coventry uyo ave gurukota rezvemitambo akahwina menduru yegoridhe. Kirsty ndiye mutambi ari munhoroondo yeAfrica yose panyaya dzekuwana menduru dzakawandisa kumaolympic games. Kirsty ane menduru nomwe. Makwikwi ari kuenderera mberi kutokuya aya. Kusvika pari zvino nyika yechina ndiyo ine menduru dzegoridhe dzakawanda ichiteverwa neamerica nejapan. Panyika dzemuafrica iri pamusorosoro isouth africa iri pachinhano chemakumi maviri nenhanhatu nemenduru nhatu ichiteverwa netunisia, ethiopia, uganda neegypt. Makundano emaolympic games anotevera achange ari kuparis kufrance muna 2024. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.